vanhu vakawanda kubva kumapato ezvematongero enyika akasiyana siyana vaungana mubulawayo nhasi vachirangarira mabasa akaitwa navadhavengwa vachiri mupenyu. Hama neshamwari dzavadhavengwa dzataura pagungano iri dzichirumbidza mufi serimwe ramagamba makuru akarwira kuti nyika iwane kuzvitonga. Vanhu ava vatsanangura vadhavengwa semunhu akaramba akazvipira mukurwira utongi hwejekerere kusvika mukufa. Munin'ina wavadhavengwa vasijabuliso dhavengwa vati mukoma wavo aive munhu aisadududza pane zvinhu zvaanenge azvipira kuita zvisinei nekuti izvi zvaigona kuzomupinza munjodzi. Imwe yeshamwari dzavadhavengwa muzvinafundo Regis Austin vatsinhira zvimwe chetezvo vakatiwo vadhavengwa vaive munhu aisatya kutaura paanenge aona kuti pakanganiswa chero nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika. Vati vanoyeuka kuti vadhavengwa ndiye mumwe wevanhu vekutanga kupokana nedanho rekuda kuunza utongi hwebato rimwe chete munyika kana kuti one party state. Mumwe wevaive varwihondo yerusununguko pasi pemauto eZipra vaJeremy Brickhill vati vadhavengwa vakapira upenyu hwavo kurwira rusununguko neutongi hwejekerere vachiri vadiki. Vati mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino anoratidza pachena kuti hamusati mave nerusununguko ruzere vakakurudzira vechidiki kuti vatore muenzaniso wavadhavengwa vaenderere mberi nehondo iyi. Vachitaurawo pagungano iri mumwe murwiri wehondo yerusununguko vaBuster Magwizi vati kudomwa kwakaita hurumende vadhavengwa segamba renyika kungozadzisa chirevo sezvo zviri pachena kune veruzhinji kuti vadhavengwa nderimwe remagamba makuru enyika. Vamagwizi vati vadhavengwa vanga vari mushishire kuedza kuti midziyo kusanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro enhoroondo yehondo zvebato rezapu zvakatorwa nehurumende yavaRobert Mugabe zvidzorwe kubato iri. Vatiwo vadhavengwa vange vaine shungu yekuti nyaya yeguku rahundi igadziriswe nemazvo vakati vadhavengwa vangazorora murugare kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikagadzirisa zvose izvi nekukasika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wezapu vaIsaac Mavuka vashora zvakaitwa nevamwe vamiriri veparamende vebato rezanupf vakaramba kupa ruremekedzo kuna vadhavengwa vachiti vakawanda vevanhu ava vanofanirwa kutenda vanhu vakaita savadhavengwa nebasa guru ravakaita kurwira rusununguko. Vaimbove nhengo yepolitbureau yebato rezanupf avo vakadzingwa mubato iri varugare gumbo vati nhoroondo yehondo yerusununguko haingave yakakwana kana kusina kutaurwa nezvebasa guru rakaitwa navadhavengwa. Vati zvinorwadza kuti vadhavengwa vakafira kunze kwenyika nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvenyika.
Ini ndinonyatsa kurwadziwa zvikurukuru kudhidhomiso shuwa ungafira mudondo mune imwe nyika andinotsvaka mishonga izviri kuti iye akagwira nyika nokuti zvaigwira nyika ndiyo kuti mishonga iwanikwe vanhu vagare zvakanaka and so on. No, unofira mudondo shuwa shuwa shuwa. That is what hurts me chaizvo.
Vadhavengwa avo vaizivikanwa nezita rekuti The Black Russian vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera muNairobi guta guru reKenya vachibva kuIndia uko kwavairapwa. Vari kuvigwa mangwana kumusha kwavo kundavazinduna. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.